vakawanda vapinda musangano waitwa muHarare vati gurukotari zvemari muzvinafundo mutulinxuve vanofanira kuisa mari yakawanda kubazi redzidzo yepasi nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Mumwe wevapa pfungwa dzavo ndavanokusikapikwa avo vati kana bazi iri rikapiwa mari yakawanda zvikoro zvinokwanisa kudzikisa mari dzinobhadhariswa vabereki.
Zvikoro munzvimbo zhinji hazvina dzimba dzekudzidzira dzakakwana nezvimwe, saka zvinofanirwa kupiwa mari yekuvaka dzimba dzakawanda nezvimbuzi kuti vana vadzidze zvakanaka.
Vamwewo vakaita savasimbarashe Chipindura avo vanodzidza paMidland State University vaudzawo musangano wanhasi uyu kuti hurumende inofanira kubhadharira mari yechikoro kune vaya vanoshaya kuitira kuti vakwanise kudzidza kudarika padhigiri rekutanga zvinove zvisiri kuitika pari zvino. Vakawanda vatiwo bazi rezveutano rinofanira kupiwa mari yakawanda nekuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka sezvo misina mishonga uye vashandi vakaita sana mukoti nanachiremba vari kusiya mabasa nekuda kwekuti havasi kupiwa mihoro inokwana uye kushaya zvekushandisa zvakakwana mumabasa. Sharon Marapara ndemumwe ane muono uyu achiti bazi rezveutano rave nemumwe mutoro mukuru wekurapa vechidiki vane utano hwaparara nekutora nekunwa zvinodhaka.
Vabereki ndikuona kuti isusu vana tova mitoriro tine madepression and stuff but mari rehabilitation centers mashoma muZimbabwe and aripo acho ari kudhura, so we suggest that government iso set aside dotivakirawo mari rehab centers ari accessible.
Ati hurumende inofanira kuzadzisa chiga cheAfrican Union cheAbuja Declaration icho chinoti hurumende dzinofanirwa kupa zvikamu 10 nezvishanu zvamabhajeti adzo kumapazi eutano. Gore rapera gurukota rezvemari muzvinafundo nxuve vakaisa zvikamu 10 zvebhajeti renyika kubazi rezveutano uye pavakabvunzwa kuti sei vakatadza kuzadzisa chiga ichi vakati bazi iri raiwana mari yakawanda kubva kunyika dzinobatsira zvaitoita kuti bhajeti rebazi iri ridarike kurudziro yeAbuja Declaration. Dzimwe nyaya dzabuda nhasi ndedzekuti hurumende inofanira kuisa mari yakawanda kubazi rezvemaindastry nemabhizimisi kuitira kuti revandudze upfumi nekumutsiridza makambani ari kuvhara. Vakaremara vabudawo zvine mutsindo vachiti bhajeti rinofanira kuisa mari yekusimudzira raramo yavo muzvikoro, kumabasa nekudzimba dzavo. Dr Tafara Marazi vati nekuda kwematambudziko anosangana nevakaremara bhajeti rinofanira kuisa parutivi mari yedisability allowance kumunhu wega wega akaremara munyika.
Patona maspecial grants ndoda kuti monthly disability allowance toda kumba kuti monthly disability allowance ipuwe munhu wese wakaremara despite him or her working nekuti mugovernment vati mari yacho kupuwa haiti kukwana.
Panyaya yekuti hurumende ingawane pi mari yekupa vakaremara ava vatenda idimikira vesangano reICASAT International vati nyika ine zvicherwa zvakawanda.
We've got over 66 minerals dziri muno munyika, saka mari idzodzo idzo dzinoshandiswa pakutengeswa kwemaminerals idzodzodzo dzinogona kutorwa a certain percentage ichibatsirawo kune vanhu vane madisabilities in terms of their sustenance.
Vamwewo vapinda mumusangano wanhasi vakurudzira vanxuve kuti vape Zimbabwe Anti-Corruption Commission mari yakawanda kuitira kuti ikwanise kurwisa uori uhwo vati hwatekeshera nenyika yese. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vati zviri pachena kuti mapazi eutano, dzidzo nemaindastry anofanira kupiwa mari yakawanda, asi vati gurukota rezvemari hariteereri zvinotaurwa neveruzhinji neparamende gore rega rega.
Saka bhajeti iri inongova exercise inongoitwa setradition tajaira, asi hazvicharevi chinhu kwakungotaura kuti vanhu vanofanira kutaura, asi chinotorwa hapana. Saka tinotoshaya kuti vanourevi kuvanhu vade chokuita vari kuofisi kwavo kungogadzira bhajeti ravo voita zvavanoda nekuti havateereri vanhu vanovataurira. Parliament yacho haina simba rekuvapfu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vati misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti haina zvainobatsira nekuti gore rega rega hurumende haitevedzeri kana bhajeti rainenge yaronga pachayo.
Pazvazvinoita maji ndezvekuti zvinokanganisa level of confidence yevanhu state programming activities. Vanhu vatanga kuona sekunge tiri kuita mahumbwe nguva dzose tiri kutamba nenguva dzevanhu.
Vange vachitungamira musangano wanhasi muHarare Senator Jerry Gotora vati vafara nekuti vanhu vakawanda vapinda musangano uyu zvikuru sei vakaremara uye vati zvabuda mumusangano uyu zvinogona kuendesa nyika mberi kana zvikatevedzwa mugwaro raro rinoratidza kuti budget richange rakamira sei rebudget strategy paper iro rakaturwa kuparamende muna Chikunguru. Vanhuwe vakazivisa kuti budget ravo richakoshesa nyaya dzekukwezva vekunze kuzosima mari dzavo munyika, kutsigira mabasa ekurima nekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekudzikamisa mari yemunyika. Vakatiwo vanotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitanhatu nezvika zvishanu kubva muzana, sezvo nyika ichitarisira gohwo rakanaka nekuda kwemwaka unotarisirwa kunaya kwemvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.